A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 26th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the diaspora vote, which is now apparent will not happen next year. And what next for the millions of Zimbabweans in the diaspora?
In a landmark ruling giving reasons for a 2013 court order dismissing postal ballot by foreign-based Zimbabweans, Chief Justice Luke Malaba last week said the right to vote was not absolute and that limitations were justified.
There is now uncertainty over this issue because the judgment is based on the old constitution, and opposition parties are now making frantic efforts to make sure that their supporters in the diaspora cast their votes.
So tonight we have constitutional lawyers to help us explain this issue.
And for you to join us, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambezi lokandaba siyadibana njalo lamhlanje kungolwesithathu sihlangana ke kuhlelo lwethu lweviki maviki wonke ngolwesithathu uhlelo Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokhetho iDiaspora Vote okutsho khona ukubana abantu abahlala emazweni angaphandle angaphetheya abasoze benelise ukuthi bavote njengalokho okwakucatshangelwa ngabanye. Siyabona ukubana kuminyaka edlulileyo ngomnyaka ka-2012 bakhona ke abase udaba lolo emthethwandaba besithi bona bafuna ukuthi bavote besemazweni lapho abahlala khona. Kodwa siyazi ke uhulumende usephe izizathu eziningi ezibalisa ukusilela kwemali lokunye okunjalo. Kodwa ke kuthi ngeviki edluleyo Justice Luke Malaba ufakeke isinqumo esithi yena hayi akusoze kwenzakale lokhu. Kodwa siyazi njalo ukubana uthe efaka isinqumo lesi ubesebenzisa ke i-constitution eyakudala singazi ukuthi ke sokuzahamba njani. Kodwa ke siyakwazi ukubana akuso okuphica kakhulu ngoba uhulumende yena useyazisile ukubana hayi ukuvota kwabantu abasemazweni kumele baye eZimbabwe bayobhalisa njalo bese bevota beselizweni hatshi besemazweni. Jonga
wongu wadiwa vateereri nevatariri, tiri kusangana zvakare pachirongwa chedu Diaspora Forum uri musi wechitatu 26 Chikunguru 2017 kuti tikurukure panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Pane nyaya yekuti dai zvabvumidzwa kunge zvichivhota sezvinonzi zviri mubumbiro remutemo idzva zvekuti vange vachivhota vari kunyika dzavari. Pekutanga takamunzwa Zeki ichitaura kuti aiwa hatina zvikwanisiro kana mari zvekutinge tichiita izvozvo. Svondo rapera tikazonzwawo Chief Justice Luke Malaba vachiverenga mutongo kana zvikonzero zvakapiwa pamutongo wenyaya yakakwidzwa kudare muna 2012 yakanzwikwa muna 2013 pamusoro penyaya ipikiswa nechitsvarwa cheZimbabwe vatavengwa bukaibenyu vakanyoresa semuvhoti mumusha wemabhuku asi vachigara kuSouth Africa vaida kuti vapiwe mvumo yekuvhota vari kuSouth Africa ikoko yatingati kana postal voting. Dare rakaramba izvozvo asi svondo rapera vamalaba Justice Malaba vakazoverenga zvikonzero zvavakapa vakati hurumende haimanikidzwe kuita izvozvo zvichireva kuti vari kunze kwenyika vanogona kunge vasingakwanise kuvhota. Asi vamwe vari kuti mutongo iwoyo waitarisa mutemo kana bumbiro remutemo rakanga richishandiswa muna 2012 pakakwidzwa nyaya iyi kumatare navabukai benyu zvichireva kuti zvapane constitution itsva kana bumbiro remutemo idzva vanhu vanenge vakutarisira kuti mutongo iwoyo unenge washanduka. Ndozvata tichinzwa nhasi kune nyanzvi dzatee tiinadzo pachirongwa. Nemi vana vaZimbabwe ngatibatsiranei panyaya iyoyi. Tichanzwawo zvakare vemapato ezvematongerwo enyika kuti kana zvisvota zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvikanga zvanzi hazvichavhota, ivo vari kuitawo chii kuti vakwezve vanhu ivo kuti vadzoke kumusha vanyorese vazovhota. Ndo zvatiri kukurukura nhasi. Sunungukai kupinda muchirongwa, ndechenyu vateereri nevatariri. Gandi.
Yebo Jonga, si lo mhloni chawaqala unkosazana Tabitha Khumalo, yena ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT njalo engummeli wedale lephalamende. Siyakwamukela kuhlelo, Makhumalo.
Ngiyabonga futhi.
Makhumalo, sikhuluma ngodaba lwevoti lapha, ikakhulu abantu abanjengathi abasemazweni, sekusobala ukubana asozo senelise ukuthi sivote. Lina lithini njengebandla?
Njengebandla la-MDC ekhokhelwa ngubaba uTswangirayi, siphakathi kwempimo leyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ziphiwe amathuba ukuthi basebenzise ilungelo labo lokuthi bavote inkokheli abazifunayo. Sonke siyazi ukuthi izethu sikhuluma kunjenje ilokhu ihlafuna meva ngodaba lona lolu. Kodwa thina njengobandla sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe, ikakhulu lezi ezingaphandle kwelizwe lapho ezakhelene leZimbabwe, bakithi salikhuthaza izihlobo zethu ukuthi kuyaninye amavota libuye lizirejiste njengamavota. Into eqakathekileyo nje ukuthi lesithupha sakho lologwalo lokuthi elitshengisa ukuthi uhlala eZimbabwe lingarejista libuyele emsebenzini selizathi lize lizovota. Thina silokhu siqukaqhukana nodaba lokuthi izeki linike lawo mathuba.
Okay, ucingo lwakho lungani luyakhayizela lapha, alizwakali kuhle. Siza kufonela njalo, ungafaka phansi sikufonele njalo enxa singathola iline engcono. Okay. Yeah, so Jonga, this is quite a very serious issue if you consider the number of people who are not going to vote.
And Zek says it is expecting about 7 million people to register to vote. And it needs how much? $274 million for that.
Yes.
But some people are Gande, they are arguing that that's a lot of money for an election to be held in a country like Zimbabwe. Don't you think that the $274 million could also cater for postal voting if Zek wants people from, I mean, who are outside the country to go and vote?
Oh, yeah, definitely that would. But, you know, on that argument that the $274 million is too much, I saw somewhere where people were saying that, you know, people are comparing Zimbabwe with other countries who already have the BVR and other, you know, infrastructure in place. Zimbabwe has nothing, so it's starting from scratch. That's why they're having all this money. But you never know. Since we are having some guests, maybe that's, they will help us.
Chris Ndanzwa kuti tavana va Madok Chivasa vanove mutauriri webatore NCA vari parunhare. Vachivasa tinogamuchira ine mufaro pachirongwa chedu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Vachivasa, nyaya tiri kukurukura ndiyo iye kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika panenge pasina tarisiro yekuti zvichange zvichivhota zviri munyika dzazviri. Patove netarisiro yekuti mapato ezvematongerwo enyika akaitawo serenyu vange vachikwezva vana vezimbabwe vari kunze kwenyika kuti vadzoke kumusha vanyorese kuvhota, vachizodzoka zvakare kunovhota. Zvii zvamuri kuitawo sebato pamusoro penyaya?
Ya, ndokunga uchokutanga chakakosha kuti vateereri vazive ndechekuti zvekuti zvino vanhu vasiri muzimbabwe vachakwanisa kuvhota vari kuita zvikora haisi nyaya inowani, inyaya yakabuda painyorwa kunzero romutemo. Nekuti ndo nyaya ingati iriti iriyo yaiva yakatonyorwa munzero romutemo. So zviri important kuti vanhu vazive nyaya yakaiyo vari ku diaspora ndezvekuti vanhu vakatokanganisira yavo yekudiaspora vanhu vakanyora bumbiro romutemo. Kuri zvingade zvakangonyorwa mubumbiro romutemo kunzi kana munhu achinge ari kudiaspora anokwanisa kunge achivhota. Ndinoba kuti pachova nevanhu vaikambena kuti vavhotere bumbiro iye vachiti kubumbiro iye imwe yezvikoro zvacho taura zvaiva zvekuti mafambiro emune diaspora force saka ndofunga ndozvakanyanya kukosha izvo kuti izvi zvinhu zvakatoona kudhara tisatatombova political party kunoti ko diaspora voting isimo muconstitution umu saka isu separty ANC the only solution to that problem itori nyaya yekuti todzokera zvakare munyaya yechi yebumbiro remutemo
rononyorwa patsva
kunyange rikasanyorwa patsva chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti bumbiro ritoripo iri rive zvakawanda zvakatara zvediaspora voti zvingori zvimwe zvakuonekwa izvozvi ndofungati ndonyaya yakanyanya kunetsa kuti mungarangarira kuti atanga tiri physics rite organization seNCA painyorwa bumbiro romutemo sunzai totishamisa sindo chekuti diaspora vote tikatarisa diaspora vote munoona kuti diaspora vote vanhu vanga vasingatodi diaspora vote zanu p f chaakadia diaspora vote ndechekuti zanu p f kunyange isusu tese tinopikisa zanu p f tikasavhota vanhu vekudiaspora vese vakavhota nevanhu vezanu p f varimuno muzimbabwe zanu p f haikwanisi kuhwina tsarino idzodzo saka zvakatotishamisa kutoona aizi vanhu vataitofungidza ndo vaitovatobhenefita panyaya yekuti vanhu vekudiaspora vavhote mamaopotions angari muenglosa parliament vakatotitamisa kuti ndo vanga vakufamba vachitotiti mune diaspora vo saka ndonga zvakakosha kuti vakazive kuti zvinhu izvi zviri kunetsa zviri mubumbiro romutemo
asi tomboisa hedu parutivi nyaya iyoyo vachwasa imiwo sebato zvii zvamuri kuita kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vapindewo musarudzo idzi
ya ndofungati ndonyaya ndokutaura vakandimiri kuti isusu senca ndofunga kuti tifanha vanga vachitorwira kuti chikodzero iyepo kodzero iyi yakatosikikwa munew constitution ndo reason yekutoti isu senca imwe marizon kuti tozoita political party atoti kana zvakatodai so vanhu vese vava vari kudiaspora vachinzi vakavhota tinonzika kuti mapolitical parties ari haana hanya nechi nevanhu handimunoona saka zvese zvingatongoitika ndezvengoroti vanokwanisa kuuya kuti vazovhota vandouya votoregistawo vouya wovhota kuno ndozvinhu zvakaramba isusi aiwa vanhu ngavangovhota vari kwavari ikoko asi zvisineiti bumbiro romutemo ratovapo kuti zvichinje zvinhu izvozvo zvinokwanisa ngoto chinja yatachinja bumbiro romutemo
thank you so much Mr. Chivasa do stay on the line we have a caller Chris
yebo jonga silo Jetro Sibanda osenkayi siyakwamukela kuhlelo mnumzana Sibanda
yebo
ye ungasiphathisa usiphe imbono yakho
hayi mina imbono engelayo yokuthi abantu bezandawo bangithwalise nzima umoya wami ubuhlungu kakhulu okwenza bale kuyini balasizathu bani
hayi balezi zathu eziningi
abanye kula ma-ambasada agcwele ngikhona ngale emazweni akulalizwe elingela ambasada yelizwe okwenza bengavoteli ngikhona ngale kuyini bathumeze amavoti lapha kuyini
kulezi zathu eziningi abaziphayo bayafaka isizathu semali bayafaka lokunye ukubana hhayi nxa kuyukuthi bakhona abafanele ukusiphathisa asifuni thina sifuna ukuzenzela sodwa
bona bale problem bagade imoto ama-frame china deyile lapha bengu-2011 okwenza bengafula imali leyo benika abantu bezovota kuyini
hayi unzima umbuzo lowo ubufuna bona bekhona kodwa siyabazama kodwa hayi siyehlulekile ukuthi sibafake kuhlelo ngiyathemba bazizwela engxenye bazasiphendula kweminye umnyaka
okomnye umnyaka kunzima ngoba kathe sithina sithole nzima lapha emaphandleni la ngenxa yabantu bezanu kathe sibathatha abantwana besikolo bebahambisa emayoutini khongali besiya bamithisa baphinde basibophe futhi bathi siyaba-abusa kutshoni koloko
hayi kunzima sibili hayi sibongile kakhulu baba Sibanda
nangomunye uthi ufuna ukukhuluma nawe
hayi mfake sikhulumelayo
yebo
ngubani ubaba igama
ngingugibson nyoni
awu yebo nyoni sakwamukela kuhlelo
yeyevjele mina into engiyibonayo lapha abasoze vele bavuma abantu bezanu ntaba ukuthi bavumele abantu abangaphandi kwamazwe ukuthi bavote ngenxa yokuthi bayakwazi mhlophe abantu bezanu ukuthi labana abantu abangale ngaphansi kwamazulu abaningi labo babalize labona abantu bezana ukubathiza ukuthi manje bangaphinda babavumile futhi ukuthi bavote bona bezele bekwazi ukuthi bzeleka abasezi babavote anti lapha bezele ukuthi uvote abantu babo laba bala
Hayi,
kanti wena amazulu hlabathini nathi siphakathi kwehlupho olungaka.
Hayi, amazwe anti yazi ukuthi amazwe achiyene imithetho yawo, labo bamanye amazwe atsho njalo athi hayi lokwana ngokwelizwe lelana bazalungisa abantu bakhonale.
Ubekakithi ukulungiswa ngokuthi aphela singaze sithi sizama ukuthi sihlengisele ngokuthula. Siyaphoseli amalokhu ezena ama-trade sadakayo bethi kuthelele imikhuhlane besitha siphosezeni njani ukuze sidlakale ukuthi singabantu angibangakuphuniyo lokhu
hhayi kutho ukuthi hhayi kuzama nje lanti bakhona laba bedalela ephalamende
akulani nto mnenza ubonayo sili lapha abasingethisa khona njengobana sisehlekeka la nasitshengisela iyabonga nto ungamela
Hayi nguChris Gande ayisibongile kakhulu.
Ngibonile Chris.
Yebo, Jonga the caller is saying, you know, they are wishing that the government would listen to them and that you know they've tried demonstrating in peacefully but they are, you know, assaulted. So he's saying that you know it's really difficult to know what else to do. Mhm. Anyway, we have another caller, Silonkosi. Siyakwamukela kuhlelo Nkosi. Yeah, unjani Nkosi?
Hayi, ngikhulile kunjani?
Eh, siyaphila ungapi kwaMhlaba?
Ngisebuthwana.
Oh, usebuthwana, kunjani khona ngakho?
Hayi, ngiyachita ngiyaphumala nje kuRai.
Aha, uzahamba uyebhalisa yini lokuvota ekhaya?
Yeah, akabhalisa ngiyahamba boy.
Ah, okay, akusiphe ke imbono yakho.
Yabona abantu bezalo abantu abalomkhobholo ngoba indlela sebefuna ukuyisebenzisa kathesi bese kubonile ukuthi sebeshiwe and okwenza balo ukuthi wote silapha lasesikhona bayakwazi ukuthi isikhathi kumbe isitate yabantu aba-outside iZimbabwe nabantu abangafuni ikhaya abantu asebehluphekile asebefuna ukubuyela ekhaya that is the reason bengafuni ukuthi
voted
nasi la. Kodwa noma kunjalo, we are going to vote, we are going to be there. Unless batali ukubhalisa ukuvota. But if you kumele ukubhalisa ukuvota, you will go and register and vote. You cannot have a bad someone who steps down and risks examination. Qualify, given a chance to work as a judge. Come up with a rotten Someone who is confused doesn't know where he belongs. And the who's on cool, it's a cool that in the Okas, I will soon have a condemn. In cases of one of the other, I will work by something decent and good. Because we are running out of we are running out of pressure. We are running out of mess. And we are going to show them this time which we are not in a position to accept any nonsense from them. We are sick and tired of being rude and stuck. Abantu abalapha phansi kwelizwe lasezimbabwe abazizwa bezo
Hayi sibongile kakhulu.
Oh, thank you. Chris, I think we are having problems. I understand we've lost Mr. Chivasa. I'm not sure whether he's back on the program. Why, Chivasa?
No, we have Ms. Kumalo.
Yes, Ms. Kumalo is back. I wanted to check with Mr. Chivasa. Oh, he's also back. Okay. Muzare Chavita Kumalo, vanhu vazhinji zvikuru sevari South Africa. Vanochema nenyaya yekuti kudzoka kumusha kunovhota tinoda asi nyaya dzemari kuti tinge tichikwanisa kutauya tononyoresa tozodzoka zvakare kunovhota. Pane zviri kuitwa here nebato renyu kubatsira vanhu vanenge vati kuuya tinoda tikaungana tinogona kusimuka tichiuya kunonyoresa kuvhota?
Totenda ishuviro yevanhu vese kuti tiwane mari yekuti tibatsire hama dzedu dziri kunze kwenyika. Asi 2008 patakaenda kuelection yakazokonzera mhere mhere, takaedza kuenda kunyika idzodzo taimi isati yasvika kuti tiende kumaelections tichikumbira vamwe vedu vanotibatsira, uyewo ivo vana vedu vana vemuzimbabwe vari ikoko. Tikaita mudunge every month mudunge until towards registration and kunovhota kunotibatsira. Nesuwo tichaedza nepatogona, asi tese toziva kuti nyika muno uno mutemo unoti vanhu vane nematongerwo enyika havabvumigwe kuti vawane mari kunze kwenyika. Saka dzimwe nguva kuti titsvage mari tikupema hungu hatisati taiwana, asi kawanikwa tichabatsira nepatogona.
Yeah, that's the assurance that people wanted to hear from you, Mr. Tavita, Honorable Tavita Kumalo, what your party is doing. We are also trying to get a hold of constitutional lawyer, Dr. Alex Magaisa, and ZANU-PF Central Committee member, Mr. Munyaradzi Paul Mangwana, who was also part of the constitution-making process, but the phones are like letting us down. Chris, you can go back to Mr. Chivasa. Maybe you can throw a question or two.
Mr. Chivasa?
Yes.
Yes, so there are efforts, we understand, that are ongoing to try and take this matter back to court. What's your comment as a party? What's your comment on that, on these latest efforts?
Yeah, okay, I think the court has already given a direction on that matter. As far as the court is concerned, if there's supposed to be a diaspora vote, it must be written in the constitution. That is quite clear. Mm-hmm. And that has always been the point, that it must be written, that the people in the diaspora must vote. But even if we look at the old constitution itself, the provision was still the same as the one in the new constitution. But the difference was to say that you must not leave it to the court to defect, you see. That's where the mistake was when we're writing this constitution, because those were...
Oh, we lost Mr. Chivasa again. We are having problems with our phone lines, but please be patient if you want to call us on 202-465-0364. That's the number, Junga, right?
Yes, maybe I can read one or two comments from our Facebook followers. If you show on our Facebook comments, tina witness Mushonga, vanenge vari kuSouth Africa avo vari kuti kuvhota tinoda asi takauya muno kuzoriritira mhuri dzedu, saka handingasiye basa ndichiudza murungu kuti ndakumbonovhota, basa rangu ndozodzoka rapera. Achachengeta mhuri yangu ndiani? Kuvhota kwandaita hapana zvinoshanduka. Saka tiri kuti vari kuZimbabwe, takakusiyirai basa, please votai nepedu, isu tokutsvagiraiwo chikafu kuno tisazochema takangotarisana. Ndi mukoma witness Mushonga. Mukoma Christopher Chapeama, hanzi ya kuvhota ndizvo, asi zvakangofanana, nyangwe tikavhota sei neuwandu hwakadii, tichidawo change muZimbabwe, unozongonzwa zvichinzi ZANU-PF yahwina. saka regai ndishande hangu nekuti zvekuvhota pakavhotwa kare ndaramba ini maonero evamwawo. Mumwe ari kuti ndimukoma Mark Makona anzi ungatosiya basa uchienda kunovhota wozonzwa kuti Zanu yakahwina zvine mutsindo, ndo maonero ari kuita vamwe. Handizive Chris kuti une zvaungawedzera here ipapa.
Chonga, I have some more messages from our listeners. I'm noticing there's one you had an exchange with Tichakunda T. Siawareva. Okay. He says, you want to cast a vote for a country you deserted? Votai kwamuri koko. And then we have Pascal Chakawa, who replied to Siawareva, and he said, so in your senses, were people, particularly the youths, supposed to stay in a country without employment just for the sake of patriotism? And we also have Lakson Mumbau, who says, Siawareva, it's not all about criticism. We want our country, and at the same time, we need a better future. And, of course, the back and forth goes on with other, you know, Studio 7 listeners coming in. You know, there are people like him who say people in the diaspora should not be allowed to vote because they deserted the country. I mean, that's the sentiments coming from some people.
Yes.
And Mxolisi Dube says, we want to vote in the diaspora. How can we call Zimbabwe a democratic state when other people are not voting just because they are outside the country? This government is biased. We must be allowed to vote where we are. We must exercise our rights as citizens.
Regaiticha shita mibvunzo yose iyo kuna Honorable Tavita Kumalo, sezvo variwe vatinawo pachirongwa pari zvino. Asi tisati taenda kwavari, regai timbonzwa muteereri ari kukariba. Makadi? Hello, Makadi? Ndafunga nhare dziri kunetsa. Regai timboenda kuna Honorable Tavita Kumalo. Manzwa nyaya dzataurwa nevateereri vane mashoko ataverenga. Vamwe varikurudzirana kuti regai tishande tiri kunze kwenyika ikoko nekuti hapana chinoshanduka. Vamwe vari kuti vari kunze ikoko garai, regai tishande tiri kuno imi makatiza nyika. Saka votai muri kunyika dzamuri ikoko. Munoti iwo Honorable Kumalo?
Nyaya iri pano ndeyekuti vanhu vava vana vemuno muZimbabwe vakaona zvinhu zvagosha. Dai vasina kufunga kuti vaende kudzimwe nyika, vaizotaura mashoko iwawo here vachiri kuno kumusha? Vakawana mazano kuti vanoriritira munhu tozvikudza izvozvo. Asi hazvirevi kuti tese maZimbabwe totiza nyika here toisiya nani. Saka tofanira kuti tigwe tione kuti ZANU-PF toibvisa sei. Endi kuti tidaro zvakuda chirirangwe, ngatigwei tese. Zvakuda svinga izvi. Tikasadaro tichapera mumaoko sesipo, tichafa. This is our time, ngatigwei zvokwadza hongu. Endi vamwe venyu matozoona kuti hazvibatsiri, asi zvinobatsira because hatisina kumwe kwekuenda isusu vamwe. Munanambuya vamakasiya pana pahama vana chii? Saka munotiudza kuti tofa here tichikona kuti tirwe tose? Zvazvo kuti vakadhizeta, havana kudhizeta. Vakawana mumwe mukana wekuti vanorarama. Isusu vamwe tikasara tikawana mumwe mukana wekuti tirwe. Ngatisanganisei zvese zvatokuita kuti tibvise vana. Endi nyaya yekuti remango.
Nare nhasi dzinenge dzine nharo. Regai timboona tichiedza kuti tidzore pachirongwa vachivasa pamwe chete naHonorable Kumalo. Timunzwa kune muteereri ari kukariba. Makadi?
Oi, makadi vajonga.
Aiwa, ndinofara zvikuru. Zita ndiani? Hanzi vakuru havataurwe zita, regai vataure vega.
Aiwa, zvinodoida, ndini mukumani chaiti munhu wevanhu kukariba kuno kumola kuno.
Hai, zita hombe mati, ndiani zvakare?
Busman Taiti. Taka nikine mundu onzi munhu wevanhu.
Busman Taiti munhu wevanhu. Saka ndataiwa mazita evakuru haangotaurwa, regai vataure vega. Tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yatiri kukurukura iyi munhu wevanhu.
Kumbiro kuvanhu vari kunzo kuvakadaro kavanenge vatiregerera ugozi hwokuitofana kurwatisese ngavadzokevo vanokwanisawo kuzorejistawo tozokwanisa kuvhota tisese ugozi vakuru varume katatambura isu muno muzimbabwe.
Saka
pazeka zekita ikumbirawo zeki kana yagadziriswa ugozi kune uori wakawandisa sei vakwanire kunzwa kuti vachaita ati ma15 days here
aiwa ndofunga dzimwe nguva vari kutarisawo nguva kuti yasara zvakadii, nokuti takambunzwawo dzimwe nyanzvi dzemutemo dzichitaura kuti pakaumbwa gwaro idzva rekuvhota 6 months kana kuti mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa panenge papedyo zvikuru zvekuti gwaro iro rinenge rakufanira kuzoshandiswa musarudzo dzinouya. Saka kuti zvinge zvichiitika izvozvo vanofanira kuita pachine mwedzi ingaita kana minomwe, dzimwe nguva ndosaka vari kudimura nguva. Asi imi munowirirana here nenyaya yekuti vari kunze vasavhota vari kunyika dzavari, nokuti havasi vese vanokwanisa kudzoka kumusha kunovhota?
Aiwa kaiaiuda kubiwa bhozi havabvume kuti vanhu vari kunze kavarejiste vari kunze ikoko. Saka kuti tivakuvadze kuti tivarwadzise pamwoyo ka, aiwa chikumbirowo ngavauye vazorejista vari muno muzimbabwe. Kana zvaomesesa kuti varejiste vari kunze, kana zvarambisisawo ngavadzoke vazorejista kutozovhota tese tisem dharau.
Hazvisi garandidi ka mukoma Busimani, hazvisi garandidi kuti vari kunze vacho vanozoya vachivhotera divi ramuri kuda imimi.
Kuti vazova kuti vari kunze kuka vakatiza nhamo iri munomu,
munogona kudai dzang'anga ichinobata mai futi.
Aiwa vakatiza nhamo munomu, vakatiza mabhodi nosa vakadzoka vanenge vagonerawo munhu wevanhu, vanenge vatigonera kuti zvemanga.
Aiwa maita basa mukoma Busumani Tight munhu wevanhu kukariba uku.
Kumola chaiko kunokutivazonyemudaro
kumola.
Aiwa
maita basa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa uye nekuteererawo kustudio 7. Rambai makadaro.
Kupotawo muchitifonerawo varumewo tigere kuno kusvingasvike majenaristi kana vanomirira zvinhu zvekodzero dzevanhu tiri kusango mudzara achiutaiswa sevanhu kuromuzimbabwe ndo zvinhu zvirikuwatisizo.
Aiwa ndizvozvo chaizvo, maona kuti studio 7 haina painosiya, saka takwanisawo kubatai.
Aiwa pepagona chokwadi tafara neniwo kute zvemanga pa.
Maita basa mukoma Busman Tight munhu wevanhu kumola, tinotenda zvikuru. Tine mumwe muteereri mukoma General vari kusouth Africa uku. Makadii?
Ndiko makadii makuru.
Takasimba. Ndigeneral ani ava?
Makura.
General Makura. Aiwa tipei pfungwa dzenyu General Makura panyaya yatiri kukurukurai.
Chokutanga chirongwa chokunyoresa chikangotanga, takati wande tiri kuda kuya kuzonyoresa kuzovhota, tiuya kumusha vatachema nomusha tichatorejista kuvhota. But dambudziko riri pandoziva pambotaura kuti mutaite kamudzatu kanzatu kuti vanhu vazokwanisa kuwana bhazi. Ndichiri kurememba palast elections pane madelay akaitwa nevanhu vevanhu, takadaenda nebhazi daunovhota pakaitwa madelay pabhoda, tikazoreleasa after hours nguve yekuvhota yatodarika. Saka kuru datatichenge tanyoresa chida unovhota zviri nani toenda week before bcause takaenda malast days, takaenda malast days vane dambudziko rokuti pabhodha tinogona kudhileyiwa tozosvika nguva yafamba kuvhota, toda kuzovhota ende kutorejista toda kutorejista tiri kuno kusatatura, takatoti one day tinokurudzira vakaro made tonorejista kuvhota ande torejista kuvhota vangotanga chiprogramu iyo chete hai muchaza nhambe yevanhu vaprosa bhodha vanyoresa nenge vakati one day.
Saka muno munotambira henyu mutongo iwo wekuti vanhu ngava ngodzoka kumusha wavhoti vanda kuvhota zve postal vote zvaramba.
Tarwadziwa nokuramba zvaramba tirivhote tiri kuno kunze nokurwadziwa kwatiri kuita. Toda kutoenda kumusha kwachikoko vane vakwanisa kuna vanovhota isai takatadza kuti vachatibvumiwa zvikuru saisi padhuze neZimbabwe South Africa panapa. Zvakazvizvi zvaitofanira kuti hapa vachatibvumiwa zvaramba kuti avakaramba kuti hazviite kuti tibvote tiri kuno kuSouth Africa. Ava mhiri pari mupopo padhuze baba tinoenda kunoregista takatoti wandei.
Imi
toita maprogramu ekutokurudzirana kuti varume patangosangana yamoria totoita ashedzana maoria akaunosatatoati tozviti maoria tiriuzirimoria here kana programu yatanga uku saka munonyoresa nzaa mundara ndiri pamberi kunonyoresa tirikukurudzirana hatirikukurudzirana iyo programu toda takaitera vamwe musazvinhu zvatanga musi wakati kana kubasa varungu etu akazvati kana programu yatanga please motibvumira kunonyoresa.
Saka imi kumusha dunhu ramuri nderipi kwamuchazononyoresa kuti mugozovhota muri?
Inini kuno ndiri kumupfumalanga but ndirogara muHarare.
MuHarare
ndinorejista muHarare ya
asi hamutyi here kuti munosvika ikoko kuHarare monza wanga wagara mwedzi inodarika gumi nemiviri uri kunze kwenyika saka hatichakuziva muconstituency.
Aiwa aiwa zviti mapepa ndinawo ndi mapepa ndogapa ndogara embande yangu ende futi vanhu vazhinji vanogara natosenza tese kunoku takatovagadzira mapepa ekuti vanonyoresa nemisarawo epandogara inini.
Aiwa maita basa zvikuru General Makamura.
General vehondo herejo.
General Gandi ari kutaura nemi general.
General
Gandora
do right ayo pakanaka baba. Dadi chifunza kuti ndi general wehondo here.
Taka mujapamujadi gere baba.
Okay.
Iworia.
Ayo dadi dawo baba.
Thank you so much general. Chris the general is saying well if this fails, then they are going to mobilize in large numbers to go back and register and also go back to vote when election time comes. But he says in the last elections, they tried to mobilize and hire a bus, but the process at the border delayed many, resulting in some of them missing out on voting. So he's saying if they decide to do that again this time, they have to do it early so that even if they are delayed at the border, they will cross on time to vote. And also we had Mkoma Busuman Taiti Munwevanu from Mola. He's saying that those in the diaspora, please come back home to vote. He's also urging people who can manage to go back home and vote to do so in order for their votes to count. So those are sentiments from some of our callers, and we understand that Mr. Chiwasa is back on the line.
Yes, Mr. Chiwasa.
Yes.
Yes, Mr. Chiwasa, you were explaining there. I had asked you a question about if you are going to be on board the new court application that seeks to give rights to people outside the country to cast their votes from the countries where they are.
Yeah, no, you see, that is surely a waste of time. I think the diaspora needs to understand that for them to vote, it must be in the supreme law of the land. And it's already missing in that supreme law of the land. So the best way to correct it is to put it in the constitution. So, as NCA, of course, we hear people there in the dispatch saying they are going to organize so that they come and vote. It's a good thing. But, they also need to revisit the issue that I was alluding to earlier on. They were supporting a constitution which was actually excluding them from voting. And obviously, some of the players who will be in that election next year are the people who were urging them to vote for that particular constitution. So it's also critical for them that it's a good thing as they come and vote, but honestly, they must also vote opening their minds, because already their choices must be based on history. There's not any way that you must come and choose a leader who decides to lie to you that there's a diaspora vote in the constitution. Then it may be found that the diaspora vote is not there.
Maybe, Mr. Chuas, I can throw a question to Honorable Tabitha Kumalo. You are saying that the new constitution does not give that provision to Zimbabweans in the diaspora. Honorable Kumalo, is that true that the new constitution does not give those in the diaspora the provision to vote?
No, the constitution gives the people the right to vote. But what is critical is for government to meet the obligations of those that are outside their country, whereby Zimbabweans in the diaspora should be given the latitude to exercise their rights at our embassies. And unfortunately, as we all know, when it comes to such things, the ZANU-PF government is no money.
But do you think that those who are threatening to take legal action will help change the dispensation?
Well, we all know that the legal entity in this country is the ZANU-PF appendage, but it's critical that we do take such issues to court so that we have evidence to prove on the violations of people's rights in terms of voting or in terms of violence or in terms of private property.
So now, which is which? Mr. Chivasa, on the other hand, is saying that the current constitution does not allow the diaspora, people in the diaspora to vote.
Well, that's quite odd, because if that was the status quo as we speak, then ZEC would not be refusing to get the diasporans to vote and commenting on the issues of ZEC not having money to pay for the diaspora vote. It's very expensive, and God knows what next. Surely, if it was a constitutional requirement, Justice Makarawe is a very highly decorated judge. We should have picked that up to say no. In terms of the Zimbabwean constitution, they are not allowed to. Why is she debating the issue if it's unconstitutional?
Mr. Chibasa, your response?
Yeah, okay. I think that's quite laughable, I think. Because the reason why people are going to court, and the court already indicated that it must be written explicitly. That has already been made clear. So, in any event, there was an election in 2013 after the new constitution, and the people in the diaspora did not vote. Then we are going to another election. The people in the diaspora will not vote. If it's a constitutional violation, then, why is then no one going to the court to say that there's a violation? And obviously, if anyone thinks that is a violation, they must go to the court. But the court has already explained that. I think it's a matter that the explanation being given by Honorable Kumalo, I think it's understandable from a position, I think. These were the guys who were leading, I think, of the constitution. So obviously, she needs to defend it, but the reality is quite clear. The people in the diaspora are obliged to come here and register to vote, and also to come here to vote. Which is what we had wanted, was that they should get voted from where they are. And that is what we call diaspora vote. And that diaspora vote is not in the constitution. That is quite clear.
Right. I hear you, Comrade Chivas, that the judge said the issue of diaspora vote must be explicit. Where was he picking up, where was his source of that answer? Obviously, he must have referred to some law that forced him to then request for it to be explicit. And all that I'm saying, international laws, where is Zimbabwe were signatory to these international laws in terms of the right to vote? And we are obligated to meet the requirements of the right to vote. And even look at the SADC protocol, it's also clear on those issues. And anyway, hypothetical, let's say it's not in the constitution and the government is not obligated. Surely, the constitution says every Zimbabwean must vote, then the government must put in measures to make sure that those people that are outside Zimbabwe get the opportunity to do so. We have seen issues where countries citizens are found in catastrophes, and their own governments put in effort and send people, personnel, to go and take care of those people that have been affected by whatever case that could be, and bring them home. So why can't Zimbabwe go to embassies and get the embassies in our Zimbabweans to vote?
Yeah, quite interesting there. Meanwhile, I don't know who we have lost there. Kumalo, are you there?
Sorry, we have a problem.
Hello, Vachuasa. I think we have lost Mr. Chuasa.
But anyway, Jonga, I was going to read him section 23 of the Electoral Act, which they were arguing in court when Mr.
Bukai
Benyu made the application. It says that the Electoral Act removes that particular section of the Electoral Act removes the voters' roll from the voters' roll names of those who spend at least 12 consecutive months outside their constituencies.
Mm-hmm.
So it's really not clear, because if you maybe you haven't been out of your constituency for less than 12 months, I wonder if you can still vote, Jonga.
That is, if they are going to use the old voters' roll that was under the Registrar General's office. But I'm not sure whether we still have our guests. Honorable Kumalo? Hello?
Yes, I'm here.
Yes, do you see Zeki coming up with a new voters' roll before the 2018 elections? And if so, I mean, if you think it will come up with a new voters' roll, do you foresee any problems? Since we are going, I mean, the country is going to use the new BVR system.
Our prayer is that, as the MDC led by Dr. Morgan Tsvangirai, is that ZEC should be able to come up with a new voter roll. But knowing the machinations of ZANU-PF, there is going to be a snake somewhere. So what is critical now is to put our ears and eyes on the ground, so that whenever we hear anything, we start making noise as much as we can, go to court, do whatever that we need to do, so that we force them to do something about it. And anyway, if that voter roll comes out, our understanding, the cost is going to be beyond anybody to buy that voter roll, which then means to say, if they produce it, they will make sure that most of the political opposition parties will not be able to buy them, let alone the aspiring candidates to go through those voter rolls. They will make it so expensive to the extent that no one will be able to pay for it.
Mm. So in the event that ZEC fails to come up with a new voters' roll as is required by the Constitution before, I mean 6 months before the election date, and they revert back to the Registrar General's voters' roll, do you agree with that arrangement? If
no,
it happens?
The voters' roll is full of dead people that don't exist. We cannot accept it. It's flawed. It's totally flawed. And as an MDC led by Dr. Tsvangirai, we are not accepting that. But again, we will have to cross that bridge when we get there, so that we come up with a strategic position in terms of how we respond to that. But our prayer, we are hoping that they don't do that. But if they do, we have plans in place, which we will only discuss when the issue comes up.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris.
Yebo Ncube, silo Ncube ecingweni, siyakwamukela Ncube.
Ngiyabonga kanjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani eBotswana?
Hayi, khona upho kancane.
Akusipheke imbono yakho. Hayi, kuzolunga.
Emizini yabanye abantu.
Hayi, asithembeni ukuthi uzolunga.
Akuzoze kulungi.
Hayi abadala bathi okungapheliyo kuyahlola, kuyaba kusihloleni.
Amen.
Lokho kuyaphela thina khona kuzasala kunjalo.
Ungasipha ke imibono yakho.
Uhlupho lwakhona lapha
baba yeni sizwini ya. Sizahamba sonke siyebhalisa siyevota. Uyezwa ucebolele lithi omunye lomunye kabe lencwadi ohlala khona. Yinto ezayenza ukuthi vele iphathi yena le vele ebusayo isiwine kudala. Ngoba kunje sike savota laphana ngo-2007 iphathi yadliwa yena le ebusayo angithi ekudliweni kwayo kwathiwa sizatshela ukuthi owinileyo ngubanda namhla epresidenti nakangikwazi ukuthi kwawina bani. So kwathiwa sokubuyelwa ngo-2008 sasukuma lapho kade sikhona sabuyela sathi a singalahli imveleko ngukufelo. Kodwa kufike sithe sesiyevota ibizo lami lapho emvotela khona lalingasekho. Ngoba kuba sebesazi ukuthi laphana kule sapoti yabantu bephathi enje. Njengoba lakathesi nje kunje babhizi bayakhampena asikabhalisi. Kungakhampenwa njani thina singabhalisi? Le yinto engayibuza umama uMakhumalo ukuthi kuvele khona fanele kube njalo yini. Ngoba kathesi ngakunje ibizo lami kuukuthi ngathi ngafanisa lempopho malangathi lemakhukho. Uhlezi ubhalise emakhukho ba uvota khona uyezokuthiwa ibizo lakho omunye waphethe selandila sezwe ngabanye ukuthi a amabizo asendaweni enje uyethola ibizo lomuntu osemakhukho balisempopho yabona. Uyabeza suka basuka bebe bangaka basuka emakhukho babesiye empopho yabona into yakho. Kathesi kunje obviously babevele besazi ukuthi umama uMakhumalo uzalwa endaweni enje uza kuvota endaweni enje liyathatha lisuke endaweni enje kwenza kanti ukuthi labana basendaweni enje lithathe lisuke endaweni enje yabo. So khonokhwana kuyayenza ukuthi abaningi abantu kuzabazimele ukuthi baze bahambe bakwanise ukuyevota. Laba kulo baba okhulume ese-South Africa ngokuthi ukhulume ngesishoni ukuthi abakhona ngapho kabavoti. Lokhu anakusebenza ungathembi isiphala senye indlozi. Kathesi kukhulunywa ngokuthi fane bangakhitshwa laphana e-South Africa abantu. Ngabekhitshwa bakuya ngaphi ilizwe lingalunganga. Njalo umama uMakhumalo thina sibise kakhulu ukuthi sisebenzisane labo. Kodwa kuyehlula itimu ungayisapota idliwe uyisapote idliwe kwesinye isikhathi inqaku ukuthi lokhu yaqalisayo ilokhu idliwe itimu yakhona uyayenza njalo nisho uphethe ukuthi liyashiyo timu uphethe uchiya le timu yakhona. Labo kababe namapulani ukuthi nxa abantu beyalela emtilokhuzeni kwenziwa njani ngabeyalela esihlalweni ngoba bathi ongalwelanga ilizwe leliyane lezimbabwe kasozalivuse. Ngiyabonga.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Ah, Christine emwe mutereri mukoma namo goronga vari ku South Africa. Makadi mukoma namo?
Tiripo zvedu makadi zvenyu vakuru.
Ndagona here kuti ndava goronga.
Ah, ndiwo chavo chavo inonzi namo goronga kwareswa kufamba unowira.
Unowira mugoronga.
Ah, unowira mugoronga.
Vanobva papi kumusha vagoronga?
Isiri vemasvingo netara apa saka rinopisa bhikita makomo.
Ikona kutaura ndimi uri kunzi chidzokai kumusha munyorese kuvhota kana zvaramba edzai zvimwe.
Aiwa mashoko iwawo akanaka zvikuru asi zvotishamisa ndevamwe vedu voti hatidzokeri kundonyoresa kuvhota nokundovhota kwacho kana padero panenge paipa. Taitangokurudzirana tose kuti ngatingoita chibatira pamwe mbanje gwavava tindonyoresa panebuda kudzokerwa kundovhota tondovhotazve. Ndafara zvikuru nemashoko omwe mukuru waambotaura ati ari kumupumalanga ko vanoti vane mubatanidzwa wavo unogona kuvasa kundovhota kana mwari atitendera. Mashoko iwawo akanaka zvikuru asi ndanichiona sokuti kana vakainda vari pamwe chete riseboka vachiti vanoda kundovhota bhodha rinogona kuvaomera. Dai zvava zvangoita kuti vangobata umwe neumwe pake vongofuta sevanhu vari kungoendavo zvavo kumba ndonasi kuti vangafamba zvakanaka.
Tina Honorable Khumalo ari parunhare, hamene mune zvamungada kubvunza here?
Tingango dango wakuru zira zedu kuti shoko ero rinonya kuchema ni vamwe vedu kuti mariri ishoko wakaoma no kuti vanenge voti ndamboenda kundonyoresa ndadzoka saka ndevambozamawo kutaura nomusangano wedu kuti utibatsirewo kuti patinenge takuuya kuzovhota ipapo ukakwanisa kuwana chimari chinokudzosa vokusvika kuno ndoona sokuti zvingatibatsira nokuti ivo vanovati vanhu vatinavo kunoku vakawanda zvikuru saka tikada kuti tiregererane hazvina hapana patingasvika napo vakuru vanoti vanzi rwizi runozara nemadiro saka vashoma ivavo tichingoinda tiye tichingowedzera kusvika save vapinda muhofisi ndo chinangwa chedu
Anofunga vari kuzvinzwa Honorable Kumalo vanove mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vatinawo pachirongwa aiwa tinotenda zvikuru vagoronga tinotarisira kuti pazaka rinopisa apo muchanotonhorerwa kana mazoenda kunonyoresa muchizodzokera kunovhota muchizvamunee mavhotera zvichizobuda zviri izvo modya mudya ndigere musina kudonera mugoronga
tinotorya mudya ndigere nokuti save 2018 vari muhofisi
Aiwa chishuviro chevamwe vakawanda vamwe varitoshuvirawo kuti 2018 vamugabe vari muhofisi hanzi 50-50 kumakana kwemubhora remurima
kunenge kwatova kuremara fungwa uko
Aiwa maita basa vagoronga tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa
takutendai zvikuru
maita basa Christina Mukoma Chikorera vari Mukoma Chikorera muri kuZimbabwe here Hello.
Hello, ndizvinzai.
Ndimukoma Chikorera here zita?
Ndikorera.
Amukoma Korera, muri kupi?
Ndiri kumhangura.
Kumhangura kuZimbabwe.
Hongu.
Tipewo pfungwa dzenyu nokuti ndiri kuona nguva dzenge dzakumhanya dzakuterenuka ngoti iga.
Era jemtanga ndoda kuti vandatisane teita kusvika madzangu ari diaspora. Mutoro unorema vaku vakutarisa pachivanze. Chepiri ava vanoramba kuti vana vediaspora vari diaspora vavhote. Handitiwo vana vashandi vavo vari kunyika dziri kure uko. Handito vanovhota vari ikoko kwava vanorambidzwa sei handindege kana chitakura mavhoti inongotakura ese saka ngavasadaro
ndoimba kuti vanenge vachingotarisa kuti ava vari muhurumende vanhu vava vanenge vachiziva kuti uyu aripo ndakambonzwa zeke ichiti inofanira kunge ichitanga yatomboteera vanhu ichiona kuti zvechokwadi uri chizora zvezimbabwe here nezvimwe zvakawanda zvakadaro saka vaita havakwanisi kuzviita zvose izvozvo handizivi kuti pangaitwa sei asi taurai zvenyu
maambasadhazi vedu arikoka vanenge vachionawo chitupa kuti shuwa chizvara chezimbabwe ivo pavanovhotawo ivo vovhotawo zvakaite
Aiwa ndizvozvo. Maita basa zvikuru mukoma Korera. Handizive Chris kuti nguva zvadzapera pane zvauchabvunza here kuna Honorable Kumalo kana kuti kwatongokuoneka chirongo.
Ungasipete luhlelo Makumalo upe izwe lilodwa nje kubalaleli.
Zvizalane zvaseZimbabwe lapili khona. Umnyaka ka-2018 ngumnyaka wokuti sizabhukutsha sichaphe uZambezi. Kumbe sizadliwa zingwenyama bakithi asibambenini sonke bakithi indima iba lula nxa sibambe sonke nyabonga
hayi lathi sibongile jonga the that was Tabitha Kumalo deputy spokesperson of the MDCT and we briefly heard Mr. Madok Chibasa of the NCA is the spokesperson and thank you to all the callers the name is Chris Gande good night Zimbabwe
Neni jonga kandemiri tosangana muzvirongwa zvestudio 7 zvinotevera murara zvakanaka.